Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vati vashandi vezveutano vakawanda vacho vasati vawana mari dzekubatwa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa kunyange hazvo vava nenguva yakareba vanyorera kuti vawane mari idzi. VaDongo vati nhengo dzavo dzinenge dzichida mari ibva dzinenge dzichirwara kuitira kuti dzikwanise kutenga zvikwanisiro.
Inofanira kunge ichita nekukasira kubhadhara mari idzodzo, nekuti mukatarisa mari dzecompensation imari dzekuti dzinofanira kutobhadharwa munhu paanonga achiri kutorwara paya, paanoenda kuisolation paya 14 days. Ndo nguva yaanonyanya kuda mari yekuti abatsirike. Takatarisana nemari dzavanofambira kuti ishoma, saka anonga achitoda mari yekuti akwanise kutenga mushonga chaidzo chaidzo dzekuzvibetsera, kutenga chikafu chaicho chaicho, sezvo anonga asingafaniri kubuda achienda kumashops. Saka anofanira kunge achikwanisa kuti atotenga chikafu chake chinomukwanirawo 14 days izvozvo ari mumba, uye nekukwanisawo kunge achitenga mahome remedies atinotaura nezvavaya ana jinja ana lemon, zvinova zviri kushandiswa kuedza kurwisa denda recovid-19. Saka mari idzi hadzisi kuuya nenguva, hadzisi kuuya sekutarisira kwatinoita. Zvinova izvo zvinoita kuti vashandi vave demotivated.
VaDongo vatiwo mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kana kuti 75 million anonzi akasendekwa parutivi kuitira kuti mari ibhadhare vashandi vezveutano vanobatwa necovid-19 haikwani, sezvo vakabatwa necovid-19 vadarika zviuru zvina.
Uyezve takatarisa mari yavari kuirutirwa nezvaya 75 million haisi kukwana kutobhadhara already submitted forms dziri kusvika kuma 4,000. Haikwani kuti ingavabhadhara vakatotesta positive. Tisikatarisi vari kutotesta positive izvozvi mu3rd wave. Titane vakawanda zvakare vari kutotesta positive, vanova varinonga vachitotarisira kunge.
Imwe nhengo yeZimbabwe Hospital Doctors Association, SHDA, vaPrince Butau, avo vakabatwa necovid-19 gore rapera, vaudza Studio 7 kuti vakazowana mari muna kurume gore rino kunyange vakange vanyorera mari gore rapera. Asi vaButau vati hurumende inofanirwa kunge ichipa mari kweupenyu hwese munhu anobatwa necovid-19 ari pabasa.
COVID, you don't know the movie. I think you mean basically what I thought the government would compensate me for life, because now I have something that is an occupational hazard.
Mumwe mukota asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kunyange hazvo akabatwa nechirwere ichi kutanga kwegore rino haasati awana mari kunyange hazvo akanyora mapepa anodiwa.
Apa mari yatiri kuhora haitombokwani kana kurapiwa, kana kutongoona dokta chaiko haikwani. Wati mukuzoti kurapiwa kwacho unewanepi? Ndakatozopesera ndotokwereta kukwereta kune hama dzangu.
Panyaya yekutyityidzirwa nehurumende kuti vasina kubayiwa nhomba vachanyimwa mari dziri kupiwa vashandi vese vezveutano dzecovid-19 allowance, vaDongo vati zvakaipa zvikuru kumanikidza vanhu kubayiwa nhomba.
Kuedza kumanikidza mahealth workers, danho iroro harina kumira zvakanaka, nekuti tikatarisa vashandi nyaya yekuvaccinatewa ivoluntary, isarudzo yako munhu, ndo zvakataurwa nehurumende. Saka kana hurumende yakuzochinja mutemo yechiti kana usina kuvaccinatewa upi mari, vakuedza kuita armed fist kana kuti kukohesa mahealth workers.
VaButau vati mari inoita zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS iri kupiwa secovid-19 allowances ishoma zvakanyanya. Vatiwo hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi vezveutano yotaurirana navo pamusoro pekubayiwa nhomba
yecovid-19. Instead, you should come and then more approach my operators and then more on the strategy.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuHealth Services Board, asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau nemusi wechipiri kuti hurumende iri kubhadhara mushandi anenge abatwa necovid-19 ari pabasa mari inotangira pamazana matanhatu emadhora ekuAmerica kusvika pachiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica. pamusoro pezvo mushandi wezveutano anopiwa zviuru zvitanhatu nemazana maviri emaRTGS semari yekubatsirikana munguva yeCOVID-19. Vakatiwo Health Services Board yainge yabhadhara vashandi mazana mana nemakumi matatu nevaviri pavashandi vezveutano zviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevana vakanyorera kuwana mari iyi. Amai Mutsvangwa vakati mari yakaiswa parutivi nehurumende haikwani kubhadhara vashandi vose vakabatwa neCOVID-19, vakati zvinoda kuti hurumende iwedzere mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.